aneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 3, 2023. Makatirira ku Studio 7 mipenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa zvikuru vebato Citizens Coalition for Change vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika pamberi pesarudzo. Asi veZANU PF vari kupomerwa mhosva iyi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema-chema kuti nhengo dzaro zvikuru dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru dziri kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kumashonaland west, masvingo nekumanikaland. Asi bato reZANU PF rinoti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa, avo vakakoka nyika 43 kusanganisira America, Russia neBritain kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vakazvipira kuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira CCC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANU PF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tichikambe nawo tichiti beta tisangane nevanhu ndina kanzura wangu. Nisende yekupedzesa inonzi Ngoresha Township. Ndopatasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo ndopandangoerekana ndichipakati pekuti ndirikwazisana navo. Ndangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANU PF vanoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibadhitaimu iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera ive. Ndiyo yabva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda chi. Kanzira wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. At momenti yasvika kanzira achida kunobata ndobva atorohwawo futi nechi nedanda rere ranga akabata rive.
VaNdoro yeRwizi vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Ndobva tazobva ipapo tichitiza. Tabva tasimuka takananga polisi Magunje police station. Ndobva tasvika pamagunje police station ndobva taripota nyaya yedu. Nyoresa docket redu. Tabva tatotora docket number yedu. Tatora shu watinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopa vachazotora matanho mapurisa ipapo.
Asi mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANU PF is a peaceful party. Like I have always mentioned, kuti kupati yedu hatiite mhirizhonga and hatiauthorize violence. President is on record every day pavanovadzisa vanhu vachitaura nezvenyararo kubva panguva yatiri nekusvika vanhu vese maelections apera.
Mirishonga inonzi yakaitika kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadhi 13 vaKaleb Nongo vanoti vakarohwa nevatsigiri vebato reZANU PF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vochoti ngatimutore vochobva vauya futi rwepiri second time ndopavakazondibata vochoti ngatiende naye vandisunga makafs vandisa mumotikari vakandisunga makafs ndi Christopher Matambo okuward 18 mukonstabulary then vamwe vake group rake anazvotoona nevamwe vese ndo vakazondirova ndakasungwa makafs ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefazi chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosva. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Gore rino rave rekutanga bato rinopikisa reMDC rakaumbwa muna 1999 richitadza kukukwidza matunhu ose enyika musarudzo dzedare reparamende nemakanzuru akawanda. Izvi zvinotevera kupatsanuka kwebato iri nenyaya yekurwira ushe. Asi zvaitika gore rino izvi zvinoreva here kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora.
Vanhu vangaziva kuti iko zvino takarambirwa maMP edu 87 aifanira kupinda musarudzo izvi nokuti pakanzi takanonoka kubhadhara. Asi hatina kunonoka nokuti zeti yacho ndiyo yanga isina zvikwanisiro zvekuti tibhadhare. Hazvisi zvinonetsa kuti mutione kuti sei MDC iri kurambirwa nezeki. MDC ndiro pato chete rakatora zeki rikaenda nayo kukoti panyaya yedelimitation. MDC haina kushayiwa vamiririri, haina kushayiwa maMP.
Asika kunyangwe dei vakabvumidzwa vamonzora muri kuti vakarambidzwa, tiri kuona kuti manga musina kukwanisa kuti mutsvage vamiririri kumatunhu ose.
Vamiri vanga vakakwana. Kune vamwe vasina kukwanisa kupinda vakaitwa disqualified nenyaya yedelimitation yatanga tichataura. Akanominetwa nevanhu vasisiri muconstituency make nokuti anga asingazive. Tine 73 vanhu vakaafektwa nenyaya idzodzo. Saka ne87 MPs plus 23 tinenge tiine around 111 members of parliament tinokwanisa kuforma government. Nekuti isu hurumende yedu inenge ine maminista asingadariki 21. Uyezve tinoita inonzi focused campaign. Hazvibatsiri kuti tiise vanhu kwatinoziva hedu kuti kubvira nekubvira MDC haina kubvira yambowana utsigiri hwakakwana ipapo.
Imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu vakawanda munyika vamonzora inyaya yekugadzirisa upfumi. Zvinhu zviri kudhura, dhora remunyika riri kushaya simba. Imi mungagadzirise sei nyaya dzezveupfumi kuri kuti masarudzo?
Sikuda kugadzirisa kuti tipe interest free loans kuvana veZimbabwe kuitira kuti vatange tuma business kwao tudiki. ano employer kana kupinza basa wanu 5 wanu 10 tinenge tichitokamura panyaya ye unemployment tinenge tichitogadzirisa hupfumi nekuti mukatarisa nyika dzakapfuma dzakaita sana America dzakaita sana Britain dzakapfuma not on the basis of big business but on the basis of small business. Isusu the MDC, we are not going to look east or look west or look north or look south. MDC is going to look everywhere. Toita shamari yevanhu vane zvinhu zvavo. Toita shamari kushamwaridzana nana America, nana Britain wacho, nana China, nana Russia. Hatiketi wounza mari yavo muZimbabwe. Tovhura mabusiness, tovhura migodhi, tovhura masupamaketi, tovhura maindustry. Ndo zvatichaita izvozvo. Tine mari yegold, diamond, platinum, iko zvino kwaonika oil. Asi dambudziko remuZimbabwe nderekuti mari iyoyo inodyiwa nemhuri shoma dzine simba mhuri shoma dziri limiti kuvatungamiri wehurumende saka tichabvisa nyaya yehuori ihoyo
vamunzura asi munoona sarudzo dziri kuitwa gore rino idzi dzakajeka here zvekuti hapazoite mutauro dzikapera
sarudzo idzi hadzina kumbojeka zvachose iko zvino mukatarisa paredhiyo pari kungoburisa nyaya dzimbo dzavamunangagwa chete hapasi kuimbwa dzimbo dzamonzora hapasi kuimbwa dzimbo dzachamisa hapasi kuimbwa dzimbo dzamadhuku kana dzevamwe sarudzo idzi hadzina kumbochena zvachose
saka hapachine mukana wekuti kana kwakuverengwa mavhoti inenge yamonzora monzora ra ra ra
hakuna chinoramba Nelson Mandela akataura achiti a saint is a sinner who keeps on trying and hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye sekutaura kwandaita kuti free education votai makatarisa vana venyu ramangwana revana venyu motasa utano hwenyu so yes After I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra-ra-ra is going to come.
Muchungamiri webato rinopikisa reMDCT va Douglas Monzora vachitaura pari parunare muHarare. Hurumende inoti mitemo yakadzikwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika yabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Nhasi dhora remunyika ranga richitengwa nemari yakati wandei zvishoma pane rayaitengwa naro nemusi wechishanu asi richiri kutengwa nemari inosvika zviuru mashanu kana kuti 5,000 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rimwe chete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dhora remunyika richiri kumawere zvekuti kuti rimutswe saRazaro zvakatokona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya avo vanoti vane chivimbo nezviri kuitwa nehurumende uye dhora rasimba.
Hurumende yaita kuti mari yedu yenyika inge ichishayikwa mari yedu yenyika isapfachurika mari yedu yenyika inge nekuburikidza kwaizvozvo iine simba saka tasvika pachikamu chekuti tachizochiita chikamo chenyika saka zvese zvatatifamba rwanga rwuri rwendo saka rwendo urwu tinoona sekuti taakuvavarira kusvika patinoda
asika vaGwanyanya vamwari kuti izvi zviri kungoitwa kwenguva pfupi pfupi kungori kutura befu nekuti hurumende paichawedzera vashandi vayo mari dhora richatanga kushaya simba uyewo paichatanga kubhadhara mamakambani anonzi haasi kubhadharwa iko zvino zvinenge zvaakureva kuti mari inenge yawanda zvakare inenge ichitenderera
hurumende ine urongwa hwokubhadhara vashandi asi vachibhadhara nemari yekunze kwenyika mayusa saka iroro handioni riri dambudziko revashandi hurumende zve pane vamwe vanga vachigadzira vachiita mabasa pahurumende vachivaka zvidziro zvenyika infrastructure zvimwe zvakasiyana siyana vanga vachibhadharwa mari dzakawanda munyika muno vaakubhadhara zvakanyanya makambani iwayo mari kunze kwenyika saka havagoni kuchiti vachitangana zvekunozinganisana kutsvaga mazisa saka iroro handioni riri dambudziko rakanyanya nekuti ndourongwa hwapindana nehurumende
vamwe vanotiwo kahurumende panguva yesarudzo inotanga kupfachura mari hazvizoitike here izvi
tinangana nesarudzo kare kwese kwese taiziva kuti nguva inoyi inguva yakanga yakaomera hurumende kuti itange kuita zvisungo zvinoita kuti mari isanyanya kutenderera zvakanyanya kunyanyanya yemunyika nekuti ndo raitova dambudziko nekufunga kwevanhu kuti hahurumende haigoni kuti isunge mari isaka tanangana nesarudzo but zvaitwa takanangana musarudzo saka zvinoreva kuti hurumende yakazvipiraka kuti isusu patiri kukoshesa nhasi uno izikamu zvokuti tinotanga tamboti zvimboshata kuzozviona kana sarudzo yapera izvo zvaisiitika kumashure zviya zviya zvinenge zvisipo mwaka uno
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano
ichokwadi kuti zimbabwe dollar rambomira kutiza zviranga rachiita masvondo apfuura handiri kuona kuti hurumende vari kupembera kuti takwanisa kumaintaina stability asi ichokwadi chiripo ndechekuti vese vanhu vezimbabwe vakabvinza vanoziva kuti rate aitizi every day
munorevea pamuzvinafundo mungatsanangura
inoti ikati mhanye mhanye yasimuka yaenda yapengereka yombomira ichitora befu sei yamira reti inhau yekuti ndofunga mese makaona pakanyora minister of finance statement yekuti mataxes avafanira kubhadharwa nezimbabwen dollar ivo vakati zvakare vachambomira kubhadhara macontractors nemaservice providers anoshandira hurumende anogadzira marodi nevanosupplya magoods
izvi zvinorevei muzvinafundo
zvakangofana nekuti tiri panguva yemutsanyo yekuti vamira kubhadhara maservice providers saka vanowanzopengereka pablack market havana mari yacho nekuti ministry of finance haisi kubhadhara ukowo macivil servants vari pamutsanyo nekuti mari yavakapiwa vakapiwa mari shoma saka hurumende yava kutemba nekuraya maticha nemacivil servants nenzara voti takwanisa kustabiliza rate at what cost ndiyani ari kutambura nemamajors iwayo saka tichabata mutsanyo uyu kusvika riini
zvii zvamunoona zvichiitika mune ramangwana
chandoziva ndechekuti panguva diki iri kuteera macivil servants achapiwa mari inopfuura 1 million zimbabwen dollar pamwedzi hazvigoni kuti hurumende irambe yakaoma mwoyo kuti hatikwanisi kubhadhara nekuti mari yavakutambira haichatengi chinhu zvachose pamusoro pezvo macontractors havakwanisi kuramba vachiyanyima mari nekuti vakavanyima vachamirawo basi hurumende inoda kuonekwa kuti iri kuita something paground sezvo iri nguva yemaelections saka vachavabhadhara zvekare vachamanikidzwa nesituation muna julai kuti vaite inonzi supplementary budget iyo ichaitwa ine matrillions akawanda anopfuura 10 trillion dollars kana minister of finance vakada kumirira pachokwadi
izvi zvine matambudziko ei chaizvo muzvinafundo
zvese izvozvi chaita kuti mari inge yawanda kuti mumaket rate itizi saka hongu yes rate inonge yambotora befu yekumbomwa mvura asi ichasimukira zvakare nenhakuenda taurai
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muharare muchirongwa chedu chatiri kutaura nevechidiki vekuzimbabwe vakauya kuno kuamerica pasi pechirongwa chemandela washington for young african Leaders Initiative kana kuti YALI tine hurukuro namuzvare Charmaine aiziva Kahia. Muzvare Kahia inyanzvi yekugadzira mishonga ichishandisa umhizha neumhetura kana kuti computer aided drug design and discovery. Pari zvino muzvare Kahia vari kukwenenzvera zvidzidzo zvavo pachikoro cheLeadership Institute of University of Maryland, Baltimore kuMaryland. Vanoshandawo sechipangamazano mumasangano akaita seElevate Trust uye neUNESCO. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndiri mukadzi wechidiki anoita zvekushandisa inonzi STEM, zvinoreva science, technology, engineering nemathematics. Ende ndichishanda mubazi rinoona nezveutachiwana hweHIV uye mashandisiro atingaite machine, makombiyuta kuti tigadzire mishonga nekukasika. Mishonga inobva munyika yedu inogona kubatsira vanhu vedu nekuti HIV inosiyana-siyana pasi tenderere.
Chakaita kuti muti imimi 2023 ndoda kuenda kuchirongwa cheYALI kuAmerica chii?
Ndakatanga ndiri mwana mudiki kuda kuita zvescience, asi ndaishaya vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndiwane gwara chairo randaiende naro kuti ndisvike kwandaida kusvika. Saka ndakaona kuti sezvo ndave pandave ndinogonawo kubatsira vamwe vana vechidiki, kunyanya vasikana vanobvawo kumamisha, kuti vazivewo kuti ivo vanokwanisawo kuita zvese zvavanoda mumwoyo mavo, zvavanenge vachiudzwa pamwe kunzi hazviitike nevasikana, kana kuti zvavanenge vachifunga kuti munyika medu hazvikwanisike. Ndiripo kuvaudza kuti aiwa, unozvigona. Uyewo nevanakomana vachiona kuti vasikana vane nzvimbo yavo mukurarama kwedu, and tikashanda tese tinova neZimbabwe yakanaka.
Chamuri kutarisira kudzidza imi muchirongwa ichi mugotakura kudzokera kumusha chii?
Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndakaona kuti ndaishaya mashoko nemasvikiro andingaite muvanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana kuti ndivadzidzisewo nezvekukosha kwesayensi mukurarama kwedu, uye kukosha kwekupinza nekukurudzira vasikana kuti vaitewo zvinhu zvinenge science, technology, engineering nemathematics. Saka ndakatsvaga program ingandibatsire kuti ndive nezvikwanisiro papfungwa uye nekuziva zvinhu zvandisingati ndambodzidza zvingandibatsirawo kuti inini mubasa rangu tigogona kusvikira munhu wese anenge achida kubatsirwa.
Muzvare Charmaine aiziva Kahia vachitaura vari parunare kuUniversity of Maryland kuBaltimore naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika nhatu dzemuEurope svondo rinouya kuti vanoze nyaya yekuti vobatsira seUkraine muhondo yayo neRussia. Iko zvino tochimbotarisa nyaya dzezveutano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nyaya yekuti vana vakambogara vari mudzimba munguva yechirwere cheCOVID-19 yakapa kuti vakawanda vane makore ari pasi pemashanu vatadze kutaura. Nyanzvi idzi dzirikurudzira vabereki kuti vaone kuti vana vaenda kunotamba nevamwe kuti vakwanisewo kutaura. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Tiripanyanga vanoti chinokonzera vana kutadza kutaura inyaya yezvirwere zvenzeve nezvimwe zvekuzvarwa nazvo, asi vati zvakakosha kuti vana vaende panze kunotamba nevamwe. Vati kuendesa vana kukireshi kunobatsira zvakanyanya, vachiti vana vari mumadhorobha ndivo vari kunyanya kusangana nematambudziko aya nekusawana mukana wekutamba nevamwe.
Nefamba kwenguva tinoona kuti mwana anokasika kudzidzira kutaura kana aine vamwe vana vanotamba nawo nekutaura nawo nevanhu vakuru futi achimutaudzawo asi akangosiiwa chimudzi mwana asingataura isi rakagara mumba achingoona TV asina zvimwe zvaari kuita tinodzosera kumashure mamilestones emwana saka tokurudzira kuti vana ngavakurumbidze kuinteracta nevamwe vana vakurumbidze kana kuenda kumacrash kana kutamba neshamwari vepamanext door zvinobatsirawo kuti mwana akurumbidze kudzidzira kutaura abate mashoko nekukurumbidza kosi kana asingataudzewo hapana kwaanodzidzirawo kutaura ende hapana magondera anozomboita kutaura
Dr. Chiripanya anga vaendera mberi vachiti vana vacheche vanofanirawo kubatwa zvakanaka kuti vasakuvare musoro izvo zvinogona kukanganisa utano hwavo
then palabor pakusunungukawo labor ikange ichinonoka ikatora nguva yakareba oxygen yekuenda kubrain ikaita shoma zvinokwanisa kukanganisawo brain dzemwana dzinonongawo kudevelopawo unononga kutaura ndezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonza kuita zvakare ende tinoona zvakare kana mwana azvarwa anofanira kubatwa zvakanaka chaimwisawo nekupiwawo chikafu chine utano especially first 6 months mwana anofanira kuwana itoti exclusive breastfeeding zvinobatsira kuti brain development yemwana itewo zviri fast vana asingayamwisiwo brain dzavo dzinonongawo kudevelopawo iminito yavo zvakare inoitawo wiki
amai esnat murerwa vanoti mwanakomana wavo uyo ave kuyunivhesiti kunze kwenyika akasvitsa makore mana asati aive kugona kutaura zvokuti ivawo nemurume wavo vakatombofunga kuti aiva mbeveve
saka aigara achiona makatuni akazvinyararira kana kuti aitoenda pakompyuta paanga ma2.5 years anga akuita zvekompyuta magames akudzidzira magames asa asingatauri handiti zvokuti ini ndakatorohwa nehana kuti mwana uyu anonoka kutaura 3.5 years saka ndakaona kuti zvokugarisa mwana asina vamwe vana vadiki vaanotandadzana navo zvinononoka kusimudza rurimi rwake kuti agone kutaura
asi amai Sabina Mabika vanogara kunharira kuchivhu vanoti zvimwe zvinotadzisa vana kuti vakurumidze kutaura kanyama kari pasi perurimi kakanamira kumazino epazasi ako kanotadzisa kuti rurimi rusimuke
zvakakoshera pakuti mwana akabarwa zviya zviya iwewe mubereki unofanirwa kuziva kuti mwana wako zvaari kuchema ari kusimudza rurimi here kana kuti ari kuradzika rurimi saka kana achichema akaradzika achichema mbijana akaradzika rurimi ndopatopanechi ane rurimi
vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti karurimbo ako kanozikanwa nezita rokuti tongue tie pachirungu kanogona kugadziriswa nenyanzvi
kana mwana asingagona kuburitsa rurimi saizvozvo mozaita rwakasunga zvomene to the floor of the mouth asi kana achigona kuburitsa rurimi kudarika mazino ake pasi kungobuda panze mbichana kudarika haana tongue tie ane imwe problemwo but not tongue tie so ndozvona vamwe vachienda kumachiremba vamwe vachienda kun'anga dzakasiyana-siyana vochekwa ikoko the area under the tongue iyeyo ine ropa rakawanda netsingadzi ropa dzakawandisa vanhu vanofa vanobleeda to death kana zvikasaitwa properly
ongororo yakaitwa newall street journal nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekutaura inoratidza kuti vana vazhinji vakaberekwa munguva yecovid-19 vari kunetsekana nekutaura sezvo vainge vasingakwanisi kutamba nevamwe paongororo yevana mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vakaongororwa muamerica vari pasi pemakore mashanu zvakaonekwa kuti huwandu hwevana vainge vonetseka kutaura hwainge hwasvika pazvikamu zvinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.6% kubva muna 2018 na2019 uye muna 2021 kusvika muna 2022 ongororo inoti vana ava vanoda kubatsirwa nechimbi chimbi sezvo vachizoita matambudziko kuchikoro kana tozotadza kutaura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekumira kwaita yemamiriro akaita upfumi epari zvino vamwe vachiti dhora remunyika riri kudzikama asi vamwe vachiti riri kungotora befu tichataurisawo nyaya yemutambo wecricket uri kumangwana pakati pezimbabwe nescotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanopikisa vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka uye tosangana zvakare mangwana mangwanani iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze Isindebelen.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.